the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Gore ra 2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi, tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusikuzenge kuchibva.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rorumbidzwa nevakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi kuti vanhu vasarambe vachinonga svosve nomuromo. Izvi zvinotevera kudhura kwezvinhu zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika uye mimwe mitemo iri kutarwa nebazi rezvemari zvikuru yekuwedzera mitero. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Masocha vanodzidzisa paDeFry University.
Gore ra2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi hweZimbabwe. Tinoziva kuti chimwe chihombe chakaita Zimbabwe mugore ra2023 kwakaibva. Tinoziva kuti Zimbabwe inyika inorarama nokurima chaizvo, igorera kuti vanhu vakaibvisa. Tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusikuzenge kuchibva. Takaosangana futi mugore ra2023 hurumende ichiita maeconomic measure akati wandei kuauction uko okuzama kudzikamisa nokupa huremu Zimbabwe ndora zvisina kwazvakaenda. Kwakaitwa maexchange rate ainzi mabhizinesi anga achishandisa, hapana mabhizinesi aiteerera izvozvo. Hurumende ichiratidza kuti haina simba rokuti zvirongwa zvayo zvitevedzerwe nevamabhizimisi zvekare navanhuwo zvavo. Kwakaita magold coin akanga anziwo nehurumende achange achiwanikwa nomunhu wose, handizvo zvakazoitika izvozvo. Toshaya kuti akaperera kupi, akakochinja chinyi, hapana chaakachinja kuupfumi kweZimbabwe. Kukazoita anonziwo maelectronic gold coins ainzi ndapa makombiyuta ainzi zvekare namagold coins okubata mumaoko zvainzi zvichapambira zvaakunge zvichishandiswa muzvitoro, atina kunge tichiona magold coin iwaya nazvino.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvakaitika mukati ndezvipi Professor Masocha?
Rakaita gore guru chose muZimbabwe resarudzo dzamapresident, maMP zvose namakansela zvika vanhu vakakambena. Kune dzimwe nzvimbo kwakaka kwakagadzikana, kune dzimwe nzvimbo vanhu vairwisana nokutukana zvatisingatarisiri isu. Munyika yasvika makore makumi mana namatatu ichizvitonga. Tinofanira kunge tichitarisira isu kuti gore ratiri kuenda 2024 zvichienda mberi ngatisimbise kubatana senyika. Kwakaita zvekare mukuru mbira mukuru chose huori mubaiskopo iri raGold Mafia iri, tikaona mashura nezviratidzo atanga tisingafungiri kuti anenge achiitika munyika yakaita seZimbabwe yatinohwa hurumende ichitiyo ine tarisiro ya gore ya 2030 kuti vanhu vachange vachigarika upenyu hwavo hwasimudzwa. Saka zvinhu zvakaita zvihombe izvo zvegold mafia takavona zvakawanda zvatisingatarisiri kuti tione zvekare, atinonge takazoona hedu akazosungwa kuratidza kuti uora hukurudzirwa muZimbabwe.
Zvimwe kana kuti chimwe chikuru chinofanirwa kuitwa nehurumende mugore ratakatarisana naro ndechipi?
Zvimwe zvinofanirwa kuitwa nehurumende tichienda mugore ra 2024, hurumende inofanira kushanda zvakasimba chaizvo kuti nyika inge ive namagetsi, nokuti pari zvino ufumi kwenyika hwakabatwa mbira dzakondo nokushayikwa kuri kuitwa magetsi. Hapana zvatingakwanisa kuvandudza munyika yeZimbabwe kuufumi kana magetsi achinge achishayikwa sezvaari kuita izvi. Zvekare chimwe chinokwanisa kuita hurumende yeke zvino sokuziva kwataakuita tose kuti gore rokurima iri harisi kuzonyanya kubudirira kunzvimbo dzakawanda. Hurumende ngaifanira kugadzirira kupedza nzara kuvanhu nokufanira kutenga zvikafu zvinozoti vanhu vakwanise kudya zvikafu izvozvo, pamwe nokudzidzisa vanhu kuchengeta nokushandisa zvikafu zvavainazvo ike zvino, kana kuzviomesa kana kuzviisa mumatura mamwe, nokuti gore ratatoziva kuti patiri kupinda muna 2024 hakusi kuzonyanya kuibva. Zvimwe zvandinokurudzira hurumende izvo zvokuti mitemo yehurumende yezvo kuvandudza ufumi ngainge ichidzidziswa vanhu nomutauro yavanhu kubvira pasi zvichikwira, kuti vanhu vave vane chivimbo nehurumende yavo kuti inovadzidzisa zvirongwa izvozvo nemitauro yavo.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Hurumende iri kurumbidzwa nevamwe vanoona nezvebudiriro nedanho rayo rekutendera kuti mamwe makambani akazvimirira agadzire magwenya emagetsi kuti atengesere makambani nevanhuwo zvavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo kambani yeZESA iri kutatarika kuwanisa vanhu vomunyika magetsi akakwana zvapa kuti agare achidzimwa-dzimwa. ZESA ine zvikwereti zvakawanda kunze, uye kusanyaya kwemvura zvakanaka kuri kupawo kuti dambudziko remagetsi riwedzere. Ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti kushayikwa kwemagetsi kuri kupa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica, kana kuti US 1.27 billion gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe.
Izvi zvakakosha zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ende zvinofanira kukurudzirwa, zvokuti vari kuti vanoti maindependent power producers avo vakazvimirira vega vanokwanisa zvavo kugaya magetsi vachitengesera kuZESA kana kuti vachitengesera vanhu makambani kana kuti vanhu mudzimba direct. Muono uyo muono wakanaka. Tagara tine load shedding, tagara tiri kutambura nekushaya magetsi, vamwe vari kutovhara makambani nenyaya iyoyo. Dzimwe nguva kunoitika 24 hours kusa magetsi asati auya. Saka magetsi anotodiwa. Saka chinhu chakakosha izvo kuti zvikuitwa nehurumende and chinofanira kutokurudzirwa.
Dr. Mahembe, chii zvinodikanwa apa kuti chirongwa chakaita sechichi chibudirire?
Pane zvinhu zvitatu zvinode kutaura kuti zvibudirire. Chokutanga, mutengo wacho wekuti vanhu vagaya magetsi avo, magetsi wavo achatengeswa nemari. Zvatiri kuona izvozvi, mutengo uri kutengesa ZESA mutengo wakati chipei kune vanowana magetsi acho. Asi kana vakazouya ava maindependent power producers vari kuti mutengo uyu hausi kutomakavha makosti avo. Mutengo uyu hausi kutombokavha even profit yavo. Saka zvinoreva kuti vari kuti business ravo harizotomboiti profit kana mutengo uyu wakadaro. Saka zvinhu zvinofanira kugadzirwa izvozvo, zvehurumende ichionesa maindependent power producer acho, kuri kuti vachikwanisa kuti makambani futi vanotenga magetsi acho vavepo, nesuwo maconsumer tichinatso kutaurira toona kuti tarifu yacho kana kuti mutengo wacho unomira zvakadii so that munhu wese ano benefita from that transaction ndochokutanga chechipiri panofanira kunge pane yatinoti transparency in licensing kujekeserana kubudirira pajekerere kuti vanowana license vacho ndivanani license dzacho criteria yacho chashandiswa criteria ipi nokuti zvino izvi ndezvekuti zvinofanira kunge zvizo benefita nyika kwete kuti nhasi chete asi makore ari kutevera saka kana munhu achipuwa license yokugaya magetsi yokuti atipe magetsi chinhu chino chakakosha yatinoti iwo ndo macore fundamentals ekuti economy yenyika imire saka zvizvinhu zvokuti munhu unongoti uyawo nhasi otonzi ava kuti ogaya magetsi saka zvinofanira kuti vanhu vazive kana zvitoita kuti parliament izive kuti ndozviri kuitwa izvi munhu wapuwa license ndiani apurwei application yake yakasimbira papi zvinopa nyika kuti vanhu vanase kuona kuti zvinhu zviri kuitwa pajekerere
Dr. Mahembe vanosima mari yavo munyika muzvirongwa zvakaita seizvi kana kuti mainvestors vangaziva sei kuti mari yavo kana zvavanoshandisa mukuvaka zvirongwa izvi yakachengeteka uye haitsakatiki kana kuti aya anonzi maproperty rights
ndinoona zvangu kuti mazuva ano Zimbabwe iri munews for the wrong reason apo pokunzi vaimbova mutungamiri weeducation wedu minister vakatorerwa imba yavo vachinzi matitle deeds avo akanga anzi akafojewa now kana tine nyaya dzakadaro zvinoreva kuti Zimbabwe haina yatinoti private property protection saka kana zvakadaro izvo zvinoita kuti nyange vari kuuya nemari dzavo vaida kuzogaya magetsi ava havazonatso kunzwisisika kuti anava vanhu vakanaka here nokuti vanhu chaivo chaivo vanouya nemari dzokunze vachiita investment vanoda kuti property yavo iprotectwe property yavo vachiziva kuti zvinhu zvandaita izvi hapana munhu anozongouya onzi azienda kudeeds office usiku akawirirana najaji otobva atonzi property yako iyoyoyo yatova imomo saka ipapo munhu panoda kuti pagadziriswe nokuti zvinokanganisa kuti tiwane vanhu vane mwero vanonatsokuuya vachiita mainvestment munyika yedu
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoshandavo nesangano reall hands on justice vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kunodzosera kumashure zvirongwa zvebudiriro vamasiye vanoti vanhu vanochorerwa kodzero dzavo vanotadziswa kushanda muzvirongwa zvebudiriro sezvo vanenge vopedza nguva yavo vachimanikidzwa kuita zvematongerwo enyika ongororo yakaitwa nesangano reakazvimirira kana kuti civil society organizations inoratidza kuti mamwe madzishe masabhuku nevamwe vatungamiri mumaruva vanotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vachinzi vanofundisira vanhu vachishandisa zvekudya nerubatsiro rwehurumende mukuvamanikidza kuita zvavasingadi zvikuru kutsigira mapato ezvematongerwo enyika avasingadi ngati nzwei urukuru yataita na vama siye.
Kwa rabulisa ilichitaura kuti machiefs inema sabu kukatingati ma traditional leaders ari linked ku nyadzo kuchikora kwe kodzeredzvano zvinhu si singashamisi nokuti tinoziva kuti panguva dzapfuura dzema elections idzi pane nyaya dzakangobuda zvichitaurwa kuti kumamisha uko nedzimwewo nzvimbo dziri kumaruwa uko vanhu vanotyidzirwa nenyaya dzematongero enyika tinozivawo zvekare kuti panguva yapfuurawo tichitasawo vamugabe vachiripo pachigaro machifu pane dzimwe dzonguva aibudawo achirerekerawo kudivi rezanu PF vachitaurawo kuti havavifi vakazoterera munhu asingabvi kuzanu PF saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinopa kuti pakugara zvakanaka tingati mumaruwa umo kana mumacommunities zvisingapi atingati the right to freedom of expression kauti the right to even development chai chai zvinokanganisa zvinhu zvakawanda atingati development mumaruwa nokuti vanhu vanenge vakukonzentratawo nenyaya dzematongero enyika vachitadza kukonzentrata nenyaya dzekuzvidhevelopa sevanhu vanenge vachiraramawo munharaunda nevamwe
vamasiye. Mataura pamusoro penyaya dzekubudirira kana kuti development zvinosangana papi nekuchorwa kwekodzero dzevanhu?
Tichitasawo zvekare kuti nyaya dzekumaruwa kana kuti hatingati kuma remote areas kumamisha uko tinoziva kuti ikoko uko ndokunokutangira nyaya dzedevelopment. Kana pachitaurwa nyaya dzedevelopment idzo nyaya idzi hadzina kwadzikarerekera panyaya dzematongero enyika. But tinoona kuti panguva idzodzi dzatiri kuona dziri kupfuura idzi nyaya yekudevelopa macommunities kana kuti nyaya yekusimudzirawo macommunities inyaya dzinova dzichitangira panyaya yekuti vakarerekera kubato ripi. Tinoona kuti matraditional leaders kana kuti ivo vanonzi masabhuku kana kuti machiefs vanoonekawo zvekare vachiita yatingati partisan distribution yechikafu kana chauya pane dzimwe nguva kana pane maemergencies. Izvi zvakadai so zvapara zvazvinobatsira zvinhu zvinokanganisa development sezvo ndapotaura zvinhu zvinokanganisa kutyidzana kwevanhu mucommunity ende uyezve zvinhu zvinokanganisa yatingati free will pachirungu kana takuenda panyaya dzematongero enyika kana kuti panyaya dzokunovhota.
Vamasiye, iyo nyaya yekuti madzishe anopomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muneiona sei sagweta unorwira kodzero dzevanhu?
Zvinhu zvakadai so kana zvakuchibudawo zvakubudisa mumaripoti vachitaurawo kuti pane umbowo hwekuti machifu ari kuonekwawo achityora kodzero dzevanhu zvinhu zvisingapi yatingati tarisiro yakanaka mune ramangwana rekudevelopa macommunities edu kana kuti mavillages edu arimo muno muzimbabwe. Zvimwe zvinhu zvinozoitika zvekare kana tichitarisawo zvekare nyaya idzodzidzi dzekuchikora kwevanhu dzekukodzero dzevanhu zvinhu zvinova zvichizokanganisawo zvekare yatingati access to information kana kuti pachishore yatingati kuruzivo rwevanhu pamusoro pekodzero dzavo nokuti vanhu vakanzi vaziva kodzero dzavo vakatangisawo zvo challenge kana kuti kuda kuzoitawo development inenge iri outside mapolitical parties aya zvinhu zvinozoonekwa se atingati matraditional leaders aya senkuke zviri kubvawo kune rimwe divi kana zviri kubva kune rimwe political party. But zvinhu zvisina kudaro nokuti vanhu vanenge vakufilawo empowered vakuitawo madevelopments avo macommunities avakudawo kuti vachirumurwa mune zvekupuhwa nehurumende zvinozovaisa kuti kana vazosvikawo panguva yokuti vachisarudzawo zvavanoda havasarudzi vachitarisa dumbu kana kuti vachitadza kuti chikafu chedu chichabva kupi. Izvinhu zvakadai so ndo zvinhu zvatikati zvinonge zvichifanira kuva zvichionekwa kumamisha uko as development. But kana pachityorwa kodzero dzevanhu kumamisha ikokoko vachionekwawo vachimbunyikidzwa in terms of kufungao zvaanofungao kana kuti kurerekerao ukwanenge garerekerao zvinhu zvinokanga sei freedom of choice freedom of choice inoita kuti pasaite ma developments atikutaura
abo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakanyed masiye vari parunare kutexas ne studio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
vhesi yomunhu ingaita vhesi yepati vhesi yomunhu yobva yonje haifaniri kubva nekuti ivhesi yepati nyange dei zvimwe zvinhu majaji muchiti munonzi munofanira kuita zvinenge zvabva kune vane masimba asi zvimwe muvaudzewo kuti zvamoda kuti tiite zvimwe zvinonyadzisa nekuti ungashinga kuti vhesi yomunhu ifesi yepati munhu uyo asingachadi nevhesi yake yonzi ndeyepati imwe yei kana atizvevo haachadi nevhesi yake zveko imo mupati macho hamuna here umwe munhu nevhesi zvakana yakanaka vhesi yacho zvitsvakaizve umwe munhu nevhesi iri nani wozvisaiyo yemuise kana kuri kuti nekuti munhu ati yakanaka vhesi yake kana munhu ati haadi nevhesi yake imi muchida vhesi papati tsvakai imwe vhesi muiise zvinhu zvinongo wanyore pane kumanikidza munhu kuti tinoda kushandisa vhesi yako amoti zvimwe zvinhu tisati katomenda kuri amoti hazviiti
makadii pastudio 7 inini ndinongotaura nezvemurume anonzi Shavamwoyo kana ndakatarisa ndinofunga kuti nekubhurowayo kwaanonzi anobva anogara haachagareko nekuti vangadei vakamuparadza kare munhu uyu saka zviripo nezvokuti murume uyu anoda kutsvagirwa purani abatwe zvakanaka kwete zvazvo anofanira kubatwa nemaoko rwezve wauraya nyika wauraya vanhu chibato chake chezano icho chaanotevera icho ndo chiri kumufanda mari yekuti aite zvezvo ari kuita izvi asi chandoziva is one day chapera chete
ndozviya zvatakareva kuti muregei atonge chamisa wakazodzwa nedenga ndo zvinoratidza zodzo izvozvo kuona umwe murume mukuru unonzi Chavangu achiomerera kuti ndoda musoro wachamisa ndowepati kuno munhu wakanzi kwanzi wakazvagwa ari wepati kana munhu akati ini handidi izvi ndoda izvi ikodzero yake ko iye Chavangu kana ari munhu unoziva zvaanoita unohlei kumusoro wake kuushandisa unohlei kushandisa musoro wake pazvinhu zvake zvaari kuita nezanupiefu kana kushandisa vava munangagwa vakahwina kamaelections wai asingagoni kuushandisa ndo paya patinoti hurumende namatare aiwa vanotonga zvokudzvanyirira nyika uye matare ndezanupiefu makazoona kupi since nyika ichinzi yatorwa kubva kuvachena makamboona kupi dhirama namahumwe akadai munyika yezimbabwe hatisati takambozvibona asi ndinotenda hangu kuti vana vezimbabwe vari kuzvibona bhora rose riri kuitika vari kurivona chero zanupf ikada kuzama kunyepa ikada kuzama kudini bhora rose tiri kurivona Chavangu ndowezano
mangwanani akanaka vashamari vedu vestudio 7 tinotenda vakatamba krismasi zvakanaka murume anonzi Chavangu uyu inenge ava mupengo wenjere zvino inenge akurwara njere mari yapiwa inenge yakumupedza chaiyo vapuwa mari yakawandisa anotaura iye kuti unoda kushandisa musoro wachamisa iye haana musoro wake here handiti ane musoro wake unongopindisa musoro wake undoisawo apo anomuvhotera iye anoda kushandisa musoro wachamisa kuti avhoterwe iye aiwa hazvitenderi zvinhu zvakadaro hazviko vachose hazviko Chavangu vana vakuzivi saka usashandisa chamisa kuti udiwe nezanupiyo shandisa musoro wako une musoro wako wewe pirinda musoro wako uise pamapepa apa vanhu vakufoteri unoda kushandisa musoro wamwana wamunhu ndiwani zvichapera izvi hapana chisingaperi chimwe nechimwe china magumo china mavambo nemagumo hapana chisingaperi mungangoti zvenyu pari zvinhu zviri kunakira zvichazokushatirai kumberi uko mwari haasiriwo munhu umwe tatoneta nezvamuri kuita izvo taneta nazvo izvo hatichatombodi kusvinzwa zvinhu zvamuri kuita izvo de matogona kutoziva kutoti zvikazongopera mhene kuti muchaenda kupiwana Chavangu muri kushandiswa zvisina kunaka izvozvo zvamuri kuitwa zviri kushandiswa zvisina nebasa zvamuri kuita muchitambudza vanhu nezvinhu zvisipo izvo vanhu vavhota vapedza makubvisa vanhu vose vaka so what is the meaning of vote mari kana election kana muchiramba zvamuda kubva kuvanhu ndozvido zvavanhu zvakaiswa apa zvamuri kubvisa muchidzinga vanhu zvisi unnecessarily muchidzinga vanhu Hey, varume, varume ka. Zvikapera izvi mangwana muchazozvionera kuti muchashaya kukenda. Zvichapera izvi.
Mangwana nekanaka. Ndiringa mambezo kuno kufederation kumtari. Ah, zvikuiswa nechabangu. Zvinhu zvemusoro zvemunhu wemusoro wakudziya. Kuti hatione chikonzero chekuti vanhu vanorwira musoro wachamisa iye kana ichida triple C vangodini kuisa musoro wake ipapo ko wachamisa unoudini because zviri kutoreva kuti vanhu musoro wachamisa vanouda saka vechimizi munhu anofarirwa muzimbabwe even kana zvani yacho unofunga ichatopiwo toda kushandisa musoro wachamisa ndatenda hangu
Maswerasi vachamarari vestudio 7, maswerasi vanamukoma Jonga, vanamukoma Tanono Kawambe, nevamwe vose vateereri, tirikutaurawo kanyaya kangu kadiki-diki. Zviri kuitwa muZimbabwe zviri kuitwa naShabangu. Zvinhu zvinosiririsa ende zvinhu zvinonyadzisa nyika. Sodesa hurumende nemajajira vamwe vagadzisa kahunhu kaoso kanosodesa tishabangu hapana kana anoziva kana kuposta rake watanga muziro akurikora wanhu mamp makanzera nemaseneta etriple c matare omupa authority yakadaro vachimusiya achiita vachimufevha vachiita sei sei asi ndiri kuti nevachenjeri kumagumo kuka kune moto zvese zvavari kuita izvi nyika isi brazil zanup f nyika yezimbabwe harisifamurawo purazi ravo ravanoita zvavanoda naro inyika yevana vezimbabwe vari kuita vachiba maminaro vachiba zvicherwa vachidii ndatenda zvavo ngavasvode vana vezimbabwe ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika imwe ngarava ine chekuita nenyika yeIsrael yakaperekedzwa kubuda mumvura dzeguta remumbai kuindia mushure mekunge yarwiswa nendege dzisina vatyairi kana kuti drone bazi reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti us defense department rinoti ndege yedrone iyi yakarwisa ngarava iyi ndeyekuiran zviuru nezviuru zvevanhu vanonzi vakasimuka kubva muguta retapachula kuchamhembe kwemexico nechinangwa chekuenda kunopinda muamerica zvinonzi vanhu vapfuura nemuguta iri vachienda kuamerica gore rino vanopfuura zviuru mazana mashanu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya mari nekushaya simba kwemari yemunyika danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rinorumbidzwa nevakawanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele